Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera chikunguru 25 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 2296, uye vafa vava makumi matatu nevana.
Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedemokrasi iyo kuti musi wa 1 August tenge tane hurumende itsva, kana kuti inonzi National Transitional Authority, yavafundisi navamwe vangasina maelections vakahwina haisi pabumbiro remutemo guru.
Hurumende inotaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume.
Tashamisa nevamwe vese pasocial media ndokutakatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana-siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze nenyaya kana yemademonstration ari kuplanwa musi wa31 July vakawandisa. Asi chinozotinetsa ndechekuti kuvavira ava chii chazoita kuti vanangwe ivo vari vaviri?
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nemashoko ehurumende pane zviri kuitika pana Chingono navaNgarivhume. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 2296, uye vafa vava makumi matatu nevana. Wandu uhu huri kutarisirwa kukwira nhasi Manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Kukwira kwehuwandu uku kunotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu zana nemakumi manomwe nevaviri nezuro, kana kuti 172. Vanhu gumi nevaviri vanhu vakabva kuSouth Africa, vasere vakabva kuBotswana, uye vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nemashanu nemazana manomwe ezuru, kana kuti 15.7 million. Hurumende yaramba nhasi kuti mutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakasungirwa nyaya dzekuburitsa huori huri kuitika muhurumende, ikati vaviri ava vakasungirwa nyaya dzekuronga kubvisa hurumende nemhirizhonga vachibatsirwa nenyika dzakaita seAmerica. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti hurumende iri kushushikana kuti pane manyepo ari kutaurwa munyika nekunze kuti Chingono navaNgarivhume vakapambwa, asiwo vakasungirwa nyaya yekupesvedzera vanhu kuti vabvise hurumende pachishandiswa mhirizhonga. Munyori mubazi raamai Mutsvangwa vaNick Mangwana vatsinhira mashoko amai Mutsvangwa.
Kudaidzira kuti vanhu vapandukire hurumende zvisiri pamurau, vabvise hurumende nechisimba zvisiri pamurau. Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedemokrasi iyo kuti musi wa 1 August tenge tane hurumende itsva, kana kuti ninonzi National Transition Authority yavafundisi navamwe vangasina maelections vakahwina haisi pabumbiro remutemo guru. Saka ndonyaya dzavakasungirwa idzodzo dzokuedza kurunzira vanhu kuita unyaride nounhubu.
Amai Mutsvangwa vati pane vatori venhau nemapepa nhau akawanda akanyora nyaya dzeuori munyika uye hapana kana mumwe chete akasungirwa kuita izvi. Vati kunyange Chingono paakanyora nyaya yeDrugs International, hurumende yange yave kutoongorora nyaya iyi uye yatonyorwa nevamwe vatapi venhau. Asi vati chinoshamisa panyaya yeChingono kupindira kuri kuita nyika dzekunze kusanganisira America. Amai Mutsvangwa vati Chinguva namapurisa asvika pamba paChingono kuti amusunge, vashandi vepamuzinda weAmerica muHarare nedzimwe nyika vakange vasvikawo pamba apa vachitaura manyepo pamadande mutande akaita seTwitter vachikanganisa mapurisa akiita basa ravo.
Within minutes of arrival of the police at Mr. Chingono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens.
Pasina chinguva mapurisa asvika pamba paChingono. American embassy yange yatovepo ichitaura manyepo pamwe nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo panyaya iri pakati peZimbabwe nechizvarwa chayo. Chii chinombonyanya kudiwa neAmerica panyaya iyi?
Amai Mutsvangwa vati kupindira kuri kuita America munyaya dzemuno kunoratidza kuti hairemekedzi dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, uye zvakakosha kuti imbosiya Zimbabwe ichiita mabasa ayo ekuvandudza upfumi, kurwisana neuori pamwe neCOVID-19. Vati vanhu vakaita saChingono vanhu vasingade kuona Zimbabwe ichibudirira. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati hauna zvauri kuzotaura pamusoro pemashoko amai Mutsvangwa. Mutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance, Advocate Fadzai Mahere, vaudza Studio 7 kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutevedza bumbiro remutemo yenyika nekodzero dzevanhu kuti isashorwe nedzimwe nyika pamwe nemasangano akaita seUnited Nations.
Saka tisatamboenda kune kuti kuAmerica vakatwita kuti chii kana kuti nyika dzekunze dzakati chii. Inini sehurumende yemuZimbabwe muri kutevedza here mitemo yenyu? Takaona kuti vangu vasingatevedzi mitemo yavo, uye even mukatarisa matweets avo mukoma Hope kana kuti vaJacob Ngarivume, vepapi pavakataura zvemhirizhonga kana kuti violence hapana. Vakango taura kuti aiwa musi 31 tida kuita demonstration. Zviri izvo zvinhu zvinobvumirwa kana zvinotenderwa muconstitution yedu. Saka tinoshamiswa isusu se main opposition kuti sei hurumende yedu iri kuita zvekusunga vanhu kana vachitaura zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zvinotenderwa neconstitution.
Achitaura pane chimwe chirongwa chinoitwa nemuridzi wekambani yeAMH Trevor Ncube munguva pfupi yapfuura, Chingono akati ainge apiwa basa rekushanda nebazi rezvekubudiswa kwemashoko pamwe nemakambani ari pasi pekambani iyi akariramba. Izvo zvinofungidzirwa kuti ndo saka ari kushungurudzwa. Asi amai Mutsvangwa vati hurumende yava munangagwa inotaura nezvizvarwa zvese muZimbabwe pamwe nekutsvaga unyanzvi kuti nyika ingafambira sei mberi, uye izvi zvinosanganisira vanhu vakaita saChingono. Asi varamba kuti vakamupa basa akaramba.
Hopewell muZimbabwe, naizvozvo isu kuministri kwedu tinotaura nemaZimbabweans ese angadaro vari mumedia. Hapana watinosarudza kuti uyu hatitauri naye, uyu hatitauri naye. Tinotorawo zvidzidziso zvaanofunga nemafungiro avo toisa musefo, tosefa. Tinosara nezvinoita kuti hurumende yedu ienderere pamberi.
Chingono navangarivhumi vakasungwa nemusi wemuvhuro vakamiswa pamberi pedare ramagistrate, apo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nyaya yaChingono ichaenderera mberi musi wa7 Nyamavhuvhu, ukuwo vangarivhume vachange vari mudare musi wa14 Nyamavhuvhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata magweta ari kumirira Chingono navangarivhume kuti tinzwewo divi ravo pane zvataurwa namai Mutsvangwa. Magweta evaviri ava akati achapikisa mudare repamusoro kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi nyaya dzematongerwo enyika dzinoti mashoko aburitswa namai Mutsvangwa anoratidza kuti hurumende haina kumira pachokwadi panyaya yekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. Nyanzvi idzi dzinoti dziri kushushikanawo nemashoko amai Mutsvangwa ekupuma uroyi kunyika dzakaita seAmerica, idzo dzinoti dziri pamberi mukubatsira Zimbabwe munyaya dzakawanda. Mukuzeya zvakadzama mashoko aburitswa namai Mutsvangwa tabata mkuru wezirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kutitinzwewo maonero avo.
Nyaya tanganya nyotori zvakanyanya sasezve iri kumatare asi minoona iri nyaya ine mvunzo yakawanda isingabvisisiki kuti vavira vatavanyanyotaura sashamisa kune vamwe vese pasocial media ndokutakatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze nenyaya kana yemademonstration ari kuplanwa musi wa 31 July vakawandisa. Asi tinozotinetsa ndechekuti ko vavira ava chiita zvoita kuti vanangwe ivo vari vaviri. Asi pari kuenda paTwitter, pari kuenda paFacebook, pasocial media vakawandisa vanhu vari kutaura nyaya yemademonstration a 31 July aya.
Hurumende yadoma America senyika iri kushanda navangarifume navachimono mukuda kuburitsa hurumende yava Emerson Mnangagwa pachigaro nenzira dzisiridzo, munotora sei mashoko iwaya?
Naiwawo kuti vatoto mashoko anoneta kumatambira ndonya yatatozobata bata nhasi pazvinyorwa zvandaita kuti pahunzwawo Minister Mtsvangwa kuti umbowo hwamuinayo sehurumende ndekuti nyaya iyi hakusi kwekutanga tichinzwa, inogara yakangomutswa kuti vananhingi vari kushanda neAmerica, vananhingi vari kushanda nenyika dzekumadokero. Asi pavabvunzwawo kana papress conference iyoyo neumwe wamutapi wenhau wanga aripo, umbowo hwacho uripi? Hapana umbowo hwakwanisa kuti utaurwe upuhwe Ramai Mtsvangwa vangotaura kungoti chaita kuti tizire kuti vari kushanda vachimono vari kushanda neAmerica ndechekuti vachingobatwa nemapurisa, vachingosungwa nemapurisa, America yanga yakutotoroporodza hurumende yeZimbabwe. Saka handioni chiri chinhu chatingati ndo umbowo zvechokwadi chokwadi, zvinhu zvakapusa kudaro zviri kushandiswa nehurumende kuti vapomere mhosva dzakakora kudaro, ndokuti mhosva yakadaro ihumbe yekunzi iri kushandiswa nenyika dzekunze kukonzeresa mhirizhonga kana kubviswa kwehurumende yemunyika mako.
Mashoko akadai anosiya ukama hweZimbabwe neAmerica hwakamira sei?
Unosiya ukama neZimbabwe neAmerica hwakaipa zvachose, ndekuti hurumende yedu kubva payakapinda iripo iri kuzviti new dispensation, asi vari vanhu vanga varipo havo kubva na1980 vakapinda vatiti tida kuita re-engagement, tida kutaurana tiite ukama hwakanaka. Zvino kana uchipomera mhosva yausina umbowo une munhu wauri kuti ndida kudyidzana newe, watotanga zvakaipa. Dai pane umbowo hwacho taiti mungavataurane voti umbowo uhwu muri kupindira muneZimbabwe, muri kushanda nevanhu ava vakadai vakadai kutibvisa pachigaro, umbowo hapana. Saka zviri kutokanganisa ukama hweZimbabwe nenyika dzakaita sanaAmerica nanaBritain nedzimwe dzavanogara vakangokombora mhosva.
Vambofana, takanzwa vaPatrick Chinamasa veZANU-PF vachibuda vachishoropodza chimono kuti ari kuburitsa mashoko ekunyepa ende mutemo ichange chishandiswa naye, tozoona chimono achisungwa. Munoatora sei mashoko avaChinamasa avakaburitsa?
Ndopa nenyaya tinofunga kuti ndopa nenyaya. Kana vaiti zviri kuburitswa navachimono ndezvekunyepa, tichashandisa mutemo kuvasunga. Ko vakadii kuvasunga? Nenyaya yacho iyo yekunyepa, vakanyepa papi? Asi taakuona kuti nyaya vakusungirwa vari kunzi vari kukurudzira mhirizhonga musi wa 31 July. Ko iye yekunzi vari kunzi vakanyepa iyi yainda kupi?
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti kushanduka kuri kuitika muSiberia pamwe nekunyunguduka kwechando kuri kuitika mugungwa reArctic Sea kumahombekombe kweRussia. Munongedzo mukuru wekuti mamiriro ekunze ari kushanduka zvikuru uye izvi hazvisi kudzokera shure. Huwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni 10.5 nemazana manomwe ezviuru kana kuti 15.7 million, uye vanhu vafa vadarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvipfumbamwe kana kuti 639,000. America ndiyo iri kutungamira iine vanhu vadarika mamiriyoni 4 nezana rezviuru kana kuti 4.1 million. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Margaret Dongo, vanova ivo murwi wehondo yerusununguko. Tichange tiri kunzwa kubva kuna amai Dongo kuti vari kuona sei nyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Mai Dongo vanoti ivo kunyangwe hazvo vanhu vari kunzwa nezvedambudziko iri, zvizhinji zvinofanira kuitwa, nyanya kudzidzisa veruzhinji panyaya iyoyi yechirwere cheCOVID-19 kuti vanozvidzivirira sei uyezve kuti vasatapurire vamwe, nyanya madzimai nemhuri. Regai tiende kuna amai Dongo tinzwe kuti vanoona sei mamiriro akaita zvinhu pamusoro pedambudziko irori reCOVID-19 nezvimwe zviri kuitika munyika.
Chokwadi, vanoimba kuti vanhu vedu vazive, asi chandiri kuona ndechekuti dambudziko ragara riripo kusvikana kuri kuita nyika pamusana pemamiriro akaita upfumi hwenyika. Saka nekudaro vanhu vari kuda kuti vaedze pavanogona kuti variritire mhuri, pamusana pekuti programu iyi haina kunyatsopuwa rubatsiro rwakakwana. Vanhu vari kubuda pamusana pekuti varoda kufidha mhuri yavo. Kudai kuri kuti papaine rubatsiro rwaro rwakaiswa rwanga ruchibatsira vanhu, ndaitarisa kuti vanhu vaiteerera mitemo yekuti vagare mudzimba.
Zvii zvingaitwe nehurumende panguva ino yeCOVID-19 kubatsira veruzhinji?
Hurumende yaifanirwa kupa rubatsiro, kunyanya rubatsiro kumadzimai, rubatsiro kuchembere, rubatsiro kune vanhu vasingaseenze. Unei kana kunyika dzekunze idzi vanopawo rubatsiro, kuna naEngland vanopa inonzi UB40, kuSouth Africa vanopa rubatsiro. Muno chembere chaidzo dzinenge dzasvika 65 hadzina rubatsiro rwadzinowana, dzichiri kutotatarika kutozvisenzera kutoona kuti vakwanise kusapota vakwanise kuzvichengeta. Kana zvakatodaro chinditaurirai kuti vari kupona nei. Chembere chaidzo hapana anonzi anotambira mari, asi ndo vakasenzera upfumi hwatiri kuparadza zuva ranhasi. Saka I think zvinodiwa kuitwa ndezvekuti madzimai ngaawane rubatsiro. Hapana maprojects anofamba iye zvine zvemadzimai, nekuti madzimai akawanda airarama nekutengesa zvinhu, vamwe vachirarama nekurima. Kana takatarisa kumaruva, ini ndiri murimi, iye zvinezvi ndine zvandakarima zvakawanda zviri kuparara zviri kumusha pamusana pekuti handichakwanisi kufamba pamusana pelockdown saka zvinhu izvo zviri kuparara saka munhu unotarisa kuti ndaramo yavo inobva papi kana vachiti zvavari kurima zvacho vari kutadza kuzvitengesa takatarisana negore rino igore rakashusha vashoma vakakohwa ruzhinji haruna kukohwa saka zvatiri kutaura izvozvizvi unoona munhu wemudzimai achitsetsera kuti ndobikei nhasi saka chinditaurirai kuti kana avharirwa kuti hakwanise kuzviyamura kuti atsvage chekuriritira mhuri yake anorarama sei
tombotarisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika muri kuona sei zviri kuitika munyika pari zvino
kusunga kwava Hope World chin'ono nguva ino yecovid handioni kuchienderana nemagariro atakaita uyezve nekufunga kunozoita vanhu vemunyika munomu vanonzwawo kushushika kuti iye zvinezvi tofanira kunga takatarisana nedenda iri riri kuuraya kuti tione kuti denda iri torigadzirisa sei toriita sei kuti tione kuti vanhu vedu vavakwanise kurarama kusunga Hope World chin'ono kunotokonzeredza zvinhu zvakawanda zviri kutondinetsa kuti kune avo vanopa mazano kuvatungamiriri havasi kuona here kuti vari kuzvipfuura nepfuti mumakumbo nekuti ruzha rwacho runozoita kuti zvibatane nevanhu vasinei nazvo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Margaret Dongo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda recovid-19 kana kuti coronavirus
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezviri kuitika kuchipinge kumunyokowere uko vagari vanosvika mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750 vakapiwa mazuva manomwe nehurumende ekuti vange vabva mudunhu iri. Mazuva manomwe aya ari kupera mangwana unove musi wa26 chikunguru iri svondo. Zvichireva kuti kukundikana kwavo kunge vabva mudunhu iri vari kuzobviswa nechisimba asi vagari takaonawo vachitora matanho ekuenda kudare redzimhosva vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachipikisa danho rehurumende rekuti vange vabva munzvimbo dzavagere pamusoro pezvo vasina kupiwa kwekuti vange vachienda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku ava nesangano riri kushanda richibatsira vagari munyaya iyi. VaMaduku, mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei kumunyokowere kwatinonzwa kuti vagari vakapiwa mazuva manomwe ari kupera mangwana kuti vange vabva munzvimbo dzavagere?
Ndoda kutenda mukoma Jonga nekutipa mukana kuti tikurukure nenyaya dziri kuitika magariro edu. Tingati ichokwadi kuti isu sesangano rePlatform for Youth and Community Development tiri kushanda zvakanyanya kuti tidetsere nharaunda dzese dziri kusangana nematambudziko ekubviswa pavari kugara asi vasina kunge vakataurirwa kuti vachaenda kupi. Pari zvino tiri kubata nyaya idzi munharaunda dzakawanda dzinosanganisa mawadi 7 muchipinge asi dambudziko ratiinaro pazuva ranhasi idambudziko rekuva munyokowere. Mujiti pamwe chete nhasi iwo kuchipinge RDC vakataura nevagari vepamunyokowere vachivati pamazuva 7 vange vabuda munharaunda yavanogara asi vange vasina kuvaudza kuti vachaenda kupi.
Saka imi sesangano muri kubatsira sei vagari munyaya iyi?
Isu sesangano rePlatform for Youth and Community Development inoshanda takanangana nekuti bumbiro redu remutemo rinoti chii, maitiro edu tinoshandisa tinoti human rights best approach. Saka tichitarisa bombero redu yemutemo rine masections akawanda anotaura nekodzero. Dzekuti munhu ane kodzero yatinoti human dignity kutoremekedzwa zvaari. Mushandiro nekodzero yekuti munhu anofanira kuwana yatinoti access to information kuti kana vanhu vachibviswa bombero remutemo rinenge richitaura zvakanyanya kusimba pasection 74 yebombero remutemo kuti munhu ane kodzero yekunge ari paanogara. Asi kana akubviswa paanogara ipapo panofanira kunge paine hurukuro inoitwa kuti oenda kunogara kupi uye nenzira ipi yavanenge vachibatwa. Saka izvi isusu sesangano replatform for youth and community movement tinoziva kuti hazvina kunge zvakaitwa. Saka hatisi kuwirirana nemafambisirwo eprocedure yekuti vanhu vobviswa vachienda kupi.
Saka imi nyaya yamusiri kuwirirana nayo ndeipi apa padambudziko iri?
Nyaya yatisiri kuwirirana nayo apa ndeyekuti vanamudzviti vakazoenda vega vonotaura pfungwa yekuti vanhu ngavabude pasina kuita hurukuro yakazara nekuti vagari ava pane zvinhu zvakawandawo zvavasinganyatsoziva zvinenge zvichida kuti vange vachikurudzirwa.
Saka matanho api amaakutora ekugadzirisa nyaya idzi?
Pane zvino malawyers edu atagarisana navo vezimbabwe lawyers for human rights takatofaila mapepa kudare rehigh court kuti aiwa zviri kuita da nachief executive vambomiswa kunoenda kunharaunda yekumunyokero vachiti vanhu ngavabve kusvika paitwa procedure chaiyo chaiyo yekuti vanokurukura nevanhu vouyawo necourt order inenge yanyatsa kuti vachitarisa kuti nguva yatirinei inguva yechando, nguva yatirinei inguva yecovid-19 haisi yekuti vanhu vapihwe mazuva 7 avakatopihwa paritora nekudai akutoda kukwana. Saka tinoziva kuti vanenge vasina kutarisawo zvinhu zvakati wandei zvinosanganisa padignity yemunhu, zvinosanganisa paraiti yemunhu yekuti awanewo pekugara.
Koiye hurumende iri kupawo zvikonzero zvipi zvaita kuti vabvise vanhu ava?
Mudzviti vari kuti ivo vanhu ava vapfuurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo nekutiwo pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengeserana mastends zvisina kunge zviri pamutemo kana atingati vachiitatingati maland barons aya vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu. Saka panenge pachida kuti pagadziriswe. Isu izvi zvavanotaura zvinozvinzwisa asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana pange paitika nyaya dzakadaro vanhu votozinga vachidzingwa vopiwa 7 days. Panoda kutaurirana vanhu vonzwisa kuti vari kuita izvozvo zviri pamutemo ndevapi. Pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana.
Manga makateerera kumukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Madruku muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 9825 kilohertz, manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 2296, uye vafa vava makumi matatu nevana. Asi uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Tanzwa hurumende ichitaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nemashoko aburiswa nehurumende pamusoro pezvakaitika pana Chingono navaNgarivume. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paInternet pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu aqhamukayo kumachumi amathathu lambili 32.
Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilama-kits eneleyo, abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni, abasimagilwe ngomalayitsha, lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima ngokungalandeli iziqondiso lemithetho.
Uhulumende uthi intathela izindaba uHopewell Chinono kanye lomnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende, kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mtshangwa engani uthethisa uHopewell Chinono, engani uthethisa amanye amazwe abathi bona ancedisana lo Chinono ukuwisa uhulumende okhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle izolo ntambama luthe sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawayo yilo mkhuhlane kumachumi amathathu lambili 32 selokhu aqhamukayo. Asebahlaselwa yiwo elizweni bafika phose inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amathathu 2296. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale kulabantu abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lambili 172 abahlolwe batholakale baligcikwane leli, iningi labo kungabaselizweni abalihlekana bevela kwele South Africa lele Botswana. Ukuze sihlaziye ukuthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kungenqatshelwa njani, sixoxa lo mfundisi Angliston Sibanda.
Siyaxwayisa ukuthi abantu bakithi kasilandelenini iziqondiso, sekelenini ukupolitika, ufake ipolitiki lapho engekho khona. Sibe se ukuze siphile kuzasinceda ukuthi siphile bese siqhubeka ngento zethu zedemokrasi, siphila kulokuthi sitoyitoye sithi sifuna idemokrasi sicede lapho sife. Isala izano yakhona le sithi sifuna ukuyigibha.
Imizamo kahulumende eyokwenqabela leli gcikwane iyabukeka yini? Sinanzelela ukuthi uqinisile i-lockdown ngendlela yokuthi avikele leli gcikwane, lanxa abanye besithi mhlawumbe ukwenzele ukuthi ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele.
Aqinisweni umkhuhlane lo uthole amazwe wonke kungelamuntu ozilungiseleleyo. Sibona abantu lokhu bayafa khona ngapho e-America njengempukane, abantu bebesifa njengempukane kubo Italy, kubo Spain. Akula lizwi ekade lingaba ready kangako for i-COVID-19. Kanti njalo sikhumbule ukuthi eZimbabwe vele emkhonomi wethu leso lempilo zethu nje kahle kahle zivele silama challenges. Kunzima kakhulu uhulumende i-response yakhe ilama challenges lapha ambalwa. Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilama kits eneleyo, abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni, abasimagilwe ngomalayitsha, lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima kakhulu ngokungalandeli iziqondiso lemithetho. Kuyinto efunwa nje ukuthi kungayekelelwa uhulumende, kodwa ufuna ukuthi sonke sibambisaneni ekulwisaneni lokubhane lwe-COVID-19.
Lo mfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo. Ukulumende uthi intatheli zindaba uHopewell Chinono kanye nomnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla leTransform Zimbabwe ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo eziphathamandla zikahulumende, kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela njalo besuse uhulumende embusweni besebenza lamanye amazwe afana lelemelika. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko, unkosikazi Monica Mutswangwa, ekhuluma lentatheli zindaba namhla eHarare. Unkosikazi Mutswangwa uthe kayisibo bodwa laba ababili abakhuluma ngenkohlakalo, bakhona abanye abazimeleyo abakwenzayo lokhu, kodwa kababotshwanga ngoba kungela sizathu salokho. Umnumzana Ngarivume lo Chinono babotshwe ekuqaliseni kwayonale iviki, njalo belokhu besesitokisini bezama ukuphuma ngokuhlawula imali yesibambiso yebail asebekwalelwe umthethwandaba. Bakhangelelwe ukuphindela imthethwandaba ekuqaliseni kwenyanga ezayo. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wachasisa ukuthi uChinono kathunjwanga njengalokho okuthiwo ngabanye, kodwa wabotshwa ngokusemthethweni. Uthi eleZimbabwe alisoze livumele udlakela ekhaya ngoba lisithi lifuna ukuba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ngokukhanya lingabophi abangalandeli umthetho. Asizweni ingxenye yamazwi akhe.
Of arrival of the police at Mr. Chinono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens, by tweeting and trying to bring pressure to bear on the Zimbabwean government so it would not enforce the law of the land. His particular interest in this one person is curious in the list.
Lawo ngamazwi kankosikazi Monica Mutswangwa obekhuluma lentatheli zindaba eHarare namhlanje. Ukusenjalo, intatheli zindaba uBlessed Mhlanga uthi ubotshiwe okwesikhatshana ngamapholisa namhla isiya emhlanganweni kankosikazi Mutswangwa, kodwa uthi ukhululwe sokungenele isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba yemisa Zimbabwe ibikwa ibisithumele amagqwetha ukuthi aye phathisa kulolu daba. Ukuze sihlaziwe amazwi kankosikazi Mutswangwa lokunye, sixoxa lo Leopold Munende, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba eYoung Journalists Association.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mutswangwa engani uthethisa uHopewell Chinono, engani uthethisa amanye amazwi abathi bona ancedisana lo Chinono ukuwisa uhulumende okhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa. Bona bathi uHopewell Chinono ubesithi yena kufuze kube ne-demonstration ezakhipha uMnangagwa ukuba ngumongameli. Kodwa lokhu asikubona, thina sithi hayi, lokhu esikubonayo ukuncindezelwa kwama-rights ama-journalist intatheli zindaba lapha eZimbabwe. Akukho kutsha lokhu, sesikujwayele, sesikubone kaningi ama-journalist ebotshwa, echaywa, ethuselwa, njalo yikho abakwenzayo kuHopewell Chinono. UHopewell Chinono ngala sona akwenzileyo ikukhipha udaba lobugwelegwele ade bukhona RBZ la ku government, wakhipha lamabizo abantu abakuhulumende abancedwayo kumbe abatshontshayo imali ezifika kuma millions and millions ngesikhathi sisuka ku-2007 ngendaba ye-mechanization program le yabantu abalimayo. Akula nto esike sayenza esingathi thina sithi hayi lapha senza into, kumbe omnye wethu yenze into engani usezenza yena ophezu komthetho. UHopewell Chinono akayenzanga lutho esingathi thina uphambanisile. UBlessed Mhlanga lobotshiweyo akayenzanga lutho esingathi thina hayi uphambanisile.
Kulokubotshwa njalo okwesikhatshana okwenziwe kwintatheli zindaba, ungathini ngalokho?
Okwenziwe kuBlessed Mhlanga akukho kutsha lapha eZimbabwe, sesikujwayele. Siyakwazi ukuthi nxa ungaloba indaba njengentatheli zindaba, ungaloba indaba eziyabe zingani sezibuzabuza ukuthi abantu behulumende abadala ukuthi bayenzani, bayahluphana lawo, bayakwethusela, behle bengabona ukuthi ukwethusela akusebenzi, bayakutshaya, bengabona ukuthi cha science ikho lapho esibona khona sebesenza njengalokho abakwenza uitight samara. So okwenziwe ku Blessed Mhlanga into esesileminyaka leminyaka sikhonona sibatshela ukuthi hayi asikho democracy le ukuthi nxa mina njengentathela izindaba ngingabhala udaba lwami noma kuliqiniso selingithatha selingithusela selingichaya, hayi asikho into right. Blessed Mhlanga ubotshelwe ukuthiwa uyazenzisa, uzenisangani kazenisanga lutho. Efika kuroadblock efika emapholiseni ukhipha ipress card lakhe lona abalithi lona nxa ungalikhipha fuze udlule amaphoyisa athi kuthiwa wena uyazenzisa. Kusinika ulaka lokhu ikuthi ngeke sayenza lutho esingakwanisa ukwenza ukukhuluma laye uMonica Mtshangwa njengesikhulumi sikahulumeni njengo-minister of information ukuthi hhayi sicela usicelele emapholiseni labadala ukuthi hhayi shiyani intatheli izindaba zisebenze umsebenzi wazo ngendlela zingethuseli. UBlessed Mhlanga sikhala laye njengama Young Journalists Association, njenge-Young Journalists Association sikhala lo opportunity lo asebemvalile okwamalanga engelandaba ayiphambanisileyo.
Lo nguLeopold Monente, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba e-Young Journalists Association. Kwezemaphandleni, indawo yokulima ngokuthelezela eyethulimakwe irrigation scheme eGwanda North isiphenduke yaba lunxiwa ngenxa yokuswelakala komlilo wamagetsi kulindawo osokubangele ukuthi labo abakade bephila ngokulima behlaselwe indlala enkulu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imagwe silomnyaka ingelawo umlilo wamagetsi kulandela ukutshontshwa kwencingo okwadala ukuthi inkampani kagetsi isuse injini zayo kule ndawo. Lanxa incingo zamagetsi sezabuyiselwa, injini kagetsi lokhu ingekho osekudala ukuthi kungasalinywa ngoba amanzi edonswa ngamandla kagetsi. UNkosikazi Shila Sibanda ongumgcinisihlalo wekomiti yethulimagwe irrigation scheme uthi ukuswelakala kwamagetsi lokhu sekuphazamise inhlalakahle yabo.
Nxa sikhangele kuzofika lamhla sokungujulayi uyasasikhangelela ukuthi iwithi ngasihlanyele kodwa sisayenelisanga ukuhlanyela. Kathesi sikhangelela ukungase yahlanyela i-green maize ngojulayi agasti sokuyehlule lapho futhi. Ama-plot holders wonke eskimu sonke ayi-484. Sizazi sizikhokheleyo ne-corona ngokuphasalala sesiyadinga ukudla izitshiye bombhida sesibadinga katshane ematopo khona. So siyabona ukuthi kwenye indawo sizazi sigcine sesibuye lo mkhuhlane kusifaka kwenye iriski sini.
Amazwe akhasekelwe ngunkosikazi Sesulelo Moyo othi iningi lezakhamizi kulumango selibhekane le ndlala embi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu.
Ilushongwe iyathola ukudla khona la. Konmara iyathola ukudla khonapha ngowadi 10 kusiya le, bayathola ukudla khonapha konke osizeze osibhula kuze kuyefika khona le emchabezi. Bayathola bebethola usizo olukhulu kakhulu ngoba besilima lapho umumpu kakhulu, silima iwithi lapha kakhulu. So abantu abaningi bebefika lapha bezoluthola usizo olukhulu konke lezitshebo. Bebezithola khonapha omatamatisi ombhida konke bebekuthola khona lapha. Bekusenza abantu baphile kuhle.
Ngaphandle kokusiza izakhamizi enqameni kuphela, ukhansela kaWard 8 eMagu unkosikazi Rachel Ncube uthi ithuli magwe ibeyisiphala sezansi emandebeleni ngoba umumbu obulinywa kulendawo obuhanjiswa esiphaleni selizwe esegrain marketing board GMB.
Igesini yethu yona ngobukhulu bayo le 1824 hectares okwakuthi besithi singavuna ngesikhathi sisalima besithanga 400 and something thousand ton ebesikwanisa ukuthi sifake emchavezi mission sifake esibhedlela eGwanda supply ukitkin esilomuzi wezintandane lapha sonike imanama hospital besihambisa khona ngale imanama hayi besiyisupply siyidonete besokusithi kati-ke bona owathi 8 and 9 labo 6 and 7 bele bebethenga khona lapha bebengayithengi impuphu eGwanda.
Usobhuku emswelamanzi umnumzana Godwin Ncube udla amalahle ngodaba lokuswelakala kwamagetsi.
Sicela ukuthi abantu bezesa basihloniphe babuye bazathatha lapha isimbi yethu yayilapha phakathi bayahamba bayifaka kwe-irrigation abasafuni ukuthi bayibise back abasasihloniphanga konke yikuukuthi badedele kakhulu. Lokucela eziphatheni amandla zangaphandle ukuthi zisincedise ucingo lolu solubolile singathola ucingo olutsha lingabhoda nje lucingo likhangele ukuthi sisebenza njani sisebenza nabantu uvusa ucingo siyabheka abanye babuya nencingo emakhaya sivusa ukuthi kube silimele uba ngezulu nxa ukuthi amageza wakho sizilimele ngezulu.
Umnumzana Sikhumbuzo Ndlovu ongusomabhizimusi emagwe layo khala ezimathonsi ngokuzwelakala kwamagetsi kule ndawo.
Amagetsi into esibe yi-big challenge esigabeni sethu kakhulu okungangokuthi sokusiplanela ibhizinisi because noma sinazama ukuthi siyarana amabhizinisi ethu through ama-generators it's very difficult because i-profit yethu that's where yikho esiqina sesiyisebenzisa for uthenga i-fuel to run those businesses so kuyasilimaza kakhulu okwamagetsi sakwanisa vele uku-operate amabhizinisi ethu.
Abemba igolide kulumango labo bakhala ngendleko zokuthenga amafutha okuvusa emthini yabo esebenzisa ugetsi. Umqondisi wenkampani kagetsi kulesi sabelo umanjinela Lloyd Judge udobe kumisa amagetsi emagwe ikuzwelakala kwamafutha enjini kagetsi i-oil transformer kodwa uthi sebeyitholile njalo kusensuku zatshala engakabuyiselwa amagetsi kule ndawo. Kusenjalo amapholisa asekhuthaze inkokheli zomdabu ukuba zibike lapho zibone izizalwane zakuleli ezifohla imingcele ngokungekho emthethweni zingene elizweni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uqhube umhlangano emagwe ngolwesithathu.
Sizozama ukuthi sikhulumele inkokheli zalapho ukuthi sicreate awareness ngoba into esiyinanzelelayo ukuthi abantu abangena besuka phandle kwelizwe bayayamukelwa izigaba. So sizama ukuthi sitshele abadala ukuthi benanzelele ukuthi abantu banalaba nxa bengena bengazange behambe bengangenanga kuma-quarantine centers bazababisela umkhuhlane ngoba umkhuhlane lo esesiyananzelela ukuthi sokumemetheka.
Sebe ngamakhulu amathathu lamajumi amahlanu lane 354 asebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo labulala umntwana oyedwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemagwe ng-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye International Cross Border Traders Association. Sihlaziya umthetho omutsha owethulwe nguhulumende wele South Africa owe Border Management Authority Act.
Kulaba abaqaphayo abathenga ngokuyothengisa eSouth Africa nalaba abahambayo bengaphathanga amaphepha awakhwabileyo ngoba kuzobe kuneyinye inhlanganiso eizobe icheck-a konke ama-passport ama-declaration yonke into eyenzakalayo e-border or ku-port of entry. So kusho ukuthi phezulu kwamapholisa i-SARS i-Home Affairs sokuneyinye inhlanganiso phezulu kwenhlanganiso zonke lezi ezobe i-checka zonke izinto zihlangene but le nhlanganiso ayiphume more than 10 kilometers from i-border or i-port of entry. Le nhlanganiso labantu bazobe besebenzela e-border baphumele e-border 10 kilometers kuphela kodwa labantu banamandla ukudlula amapholisa banamandla ukudlula i-SARS banamandla ukudlula i-Home Affairs banamandla ukudlula amasotsha ngoba labantu bayasetsha noma bengela warrant of search bayakubopha bengakucabangela nje labantu bayakubopha noma sikhathini bayakubopha laba banawo amandla ukudlula amapholisa nabanezinye iy'nhlanganiso zonke lezi ezisebenzelayo e-border.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi uhulumende we-South Africa wethule le i-bill?
Bekunokukhuluma kakhulu ukuthi impahla ziyangena la e-South Africa zingadeclarewanga kube kulokukhala kakhulu kubantu bala e-South Africa ukuthi abantu bayangena bengelawo ama-passport. So i-government izama ukuthi ivinde ivalele labantu abangenayo okungekho emthethweni kodwa idili leli akusho ukuthi ibhili la lika 2020 ibhili leli liqale ngo 2016 so akusho ibhili elintsha but baqede kuliyenza ngo 2020 upresident walisayina izolo.
Manje ngokubona kwakho abeZimbabwe abayenza umsebenzi wokucapha besiyathenga bethengisa kwele South Africa, ibhili leli lizaba khathaza okunganani? Sizabona nabe sibabalutshwana,
bazobabalutshwana ngoba umthetho uyabo sonzima, kuzobadurela, bazobethathela impahla, kuningi okwenzakalayo, plus kuzosho ukuthi ozobe ekwanisa ukuhambisa impahla yakhe eZimbabwe uzobe edinga imali eningi, uzobe ethengisa ngemali eyiningi edlula eyinomali ngoba kuzobe kudura kakhulu ukuhambisa izinto eZimbabwe njengoba kuyabo sekunenye inhlanganiso ezobe ivalela abantu ukuthi bangakhambi into lula.
Kodwa siyazi ukubana iziphathamandla zakwele South Africa ziyandise ukwemukela imali esingathi yokufumbathiswa kumbe ibribe. Ubona ungani iziphathamandla zenhlanganiso le ezabunjwa azona soze zemukele?
Ekuqaliseni bazobe bengavumi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi bazojwayela begcine nabo sebethatha. So kuzoba nzima kancane ekuqaliseni okokuthi umuntu engaqinanga othenga ngokuthengisa bengawa baphinde bengasathenga ngokuthengisa. But ngokuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi vele bazojwayela. Hhayi, ibhoda 2 weeks kuphela bayabe sebejwayele nabo kuyabe sekudlulika kahle.
Manje labo abadlula lapho okungavunyelwa khona esizwa kuthiwa kuyadluleka, abantu bayahamba bengena besiyathenga impahla kwele South Africa, umthetho lo uzababamba njani?
Uyazi labantu yibo abazobe bayabephezulu kwamasotsha, bayabephezulu kwe-Yahomafezi, bayabephezulu kwenhlanganiso zonke ezitholakalayo e-border, bazoba yibo abanikazi be-border. Njengamanje bekungakwaziwa ukuthi abanikazi be-border yisazi, yi-Yahomafezi ngamapolisa, bekungakwaziwa ukuthi i-border yekabani.
Hayi, kuzwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli ngithi lingaphathi i-corona. I-corona iyabulala, i-corona ikhona, lisigcine la likuhamba khona, lisebenzisa ama-sanitizer, lihlale ligqoke ama-mask.
Lo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Nomzane Kevana, isiphathamandla senhlanganiso yeMopani Foundation ephathisa abantwana bemaphandleni abangenelisi ukuzibhadalela imfundo ukuthi benelise ukuya esikolo. Usichasisela ngohlelo lokuletha abantwana edolobheni.
Salibonani bakithi, siyabonga ukukwamukela kulelo hlelo. Nomzane Kevana okhulumayo ngise-England. Abantwana esabasusemakhaya asebefikile koBulawayo sabesekula bona down, kodwa okay, indlela uma ngusasemude ekuthini baqala ukuhlala ngaphandle kwabazali babo, sebeqala manje bazohlala esilungwini. So izinto eziningi kubo kusaseyikufunda. Sike sabaletha usaseyibobumbane sabaletha ngo-2018 for 2 weeks, kodwa ngale umehluko wakhona babehleli more like ebeseboarding yangempela ukuthi babe labantu ababaklinelayo, babe labantu ababaphekelayo, okwabo kwayekuvuka bageze badle okay bayendlula imbheda, but babe kwaku that's how far babehamba khona. So ezinye izinto babengazenza. Izinto esasibadingela zona for ukuhlala endlini, imbheda lakho konke okukhulu okubalulekileyo bakuthola. I think into engekho manje kuphela ebalokhuzeni ngamasofa, kodwa ezinye izinto zonke ezikhona. Into abangalayo impahla zokugqoka, balazo zenezi ezincane, abanye bala 1 or 2, so into zokutshintsha balazo. Ukudla yebo balakho khona okwakhathesi, kodwa sikhuluma ngabantwana abangu-12 labazali babo abayi-2, so sikhuluma ngabantu abangu-14 ekhaya elilodwa. So ukudla badla ukudla okuningi, njengoba thina singabantu esiphila ngama-donations, so yikho khona apho esilela khona.
abazali abatsha labana abahlala labo so bayafundana bonke abazali labo bafunda abantwana abantwana bafunda abazali so yikho esibhekane nakho kakhathesi senzile konke ekufuneka sikwenze ngomthetho weZimbabwe lo mhlaba wonke ukuthi senze khona ukuthi bahambe through ama okay application form senze ama interviews sikhethe sabakhethayo then sihambe through ama police check. Ubaba onguye ubaba wakhona is a teacher by profession ujasuye kumsebenzi sezojoyina thina ule lokhuzeni i-agriculture has got a degree in agriculture so we are hoping ukuthi lakho khona kuzobancedisa lokuthi baziphilise bonke company ekhaya umama ungu-teacher we-ECD so lakho khona ukuthi bajwayele ukuphila labantwana so siyacabanga ukuthi maybe that will be to our advantage omama lo baba bakhona ngabantu abangamalokhuzeni abalama strong Christian values esicabanga ukuthi kuzanceda laphana lalapha
siyabona njalo ukuthi sebefunda ngobulembo i-internet kungathatha isikhathi esinganani ukuthi befunde njalo lokho akusho ukuthi sebesalele kakhulu emuva yini ikakhulu lo oya ekolitshini
thina ngibona kwethu bonke basalele kakhulu weli lo oya enasty usekhulile silethemba ukuthi yena he might catch up ngcono kulalaba abasase phansi kusase kude kubo bonke okay besilomunye umuntu obuya ku IT education Zimbabwe from Harare obeqala ukufundisa ama computer lessons bonke babonakala bakulevel efanayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzosithatha isikhathi singakanani ukuthi sibafundise ukuthi ba catch up vele ngilokhu zeni ngokwazi nje ukusebenzisa icomputer lo ose university mina ngilethemba ukuthi uzakufunda nginje mina ngafunda icomputer sengimkhulu andingakufunda most kuyisebenza kakhulu since university and I managed to catch up I think ngoba akayenza ama computer studies wenza i business something in marketing so he will catch up laba abancane mina yibo engikhala kakhulu ngabo ngoba ama lokuzeni like silaba ku form 3 ofanele ukuthi next year bayabhala isikole sivalwe ngabo March so from there kuze kube khathesi abantwana abafundi enabantwana basemakhaya abalayo ilokhuzeni i-access yama resources so basemuva kakhulu okwakhathesi ngendaba yena le ukuthi kune lockdown asikwazi ukubalethela abantu abaningi abazobafundisa ubaba onguye ungubaba wabo at the moment ungu-teacher yena vele by profession kubhodi yethu silabantu abangu-2 abangama-teacher by profession so okwakhathesi yibo sebasebenzisa bebancedisa ukuthi babe befunda I Ministry of Education yasela ngama radio which ukuthi uzobala ama radio lessons which abaka access at the moment kodwa siyathemba ukuthi ngokuya kwesikhathi la bazo access then kunye kube khona ukuthi bebenzisa ama homework bebafundisa khombana besendlini
liluthola ngapi uncedo elilusebenzisayo abangathanda ukuthi labo bephathise bengalithola ngapi
Umphane Foundation is survived this far ama public donations sihlala sicela sihlala sicela basupportwa ngabantu across the globe so lamanje sisathi ukuthi hayi abantwana ngabenu asibakhuliseni sonkeni thina i-office lethu khathesi lapho kulabantwana khona ku 1 Fraser Road eRichmond eBlawayo ngiphinde futhi 1 Fraser Road Richmond ama contacts ethu eZimbabwe o admin person wethu uSiphiwe Nala inamba yakhe yaseZimbabwe ngu 078 566-7402 ngiphinde futhi 078-566-7402 ofuna ukuthintana nami mina nginomsaneke ngise England inamba icode yami ngu 44 inamba ngu 74-50-28-7082 ngiphinde inamba 044-74-50-28-7082
siyabonga leyo bekuyingxoxolo nkosazana nomzane kevani isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation sixoxela eseBhilitane singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende uthi intatheli zendaba uHopo Chinono kanye lo mnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela besebenza lamanye amazwe afana lele Melika Oliver Lelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.